Vatana kashonai mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Maria anotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti $150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuamerica eallowance hazvivakwanire pakurarama kwavo nemhuri yavo. Vanoti vanoshandisa mari inopfuura mazana matanhatu emari yekuamerica pamwedzi vachiti upenyu hwakavaomera zvekuti vanotopona nekuitawo mamwe mabhinda uko uye vanogara vari muzvikwereti.
Ndinoenda nohodha gasi, ndinonohodha ingi yekuti ndinotokope kuedza kuita dokumendi tumazvitu shoma twandinowana. Bati hazvikwani kwazvisa kwacho kuti wambopiwa nanhingi ukaona kuti nguva yekumubhadhara yasvika taona mari yekunonokwereta mumwe kuti uyu mubhadhari ndiwo kutorarama kwacho.
Amai Dion Moyo ndemumwe wevanhu vanotengesa mumigwagwa muBulawayo. Vanoti kushaya simba kwemari yemuno kwave kuita kuti vasadi kuitambira nekuti vanonetseka kuwana kwekuishandisa.
Kumamaketi kacho kwatotengesa vanhu vambabhondi vanoti havaridi michovha chaiyo chaiyo nebhondi yavadhola kubva mutaundi kuenda kumalokesheni kana kubva mutaundi kuenda kumasabhabhu. Hazvinhu zvaoma haa tichotikuvadza vatotiuraya nebhondi.
Amai Moyo vanoti havangakwanisi kutaura kuti mari yemuno yombosendekwa parutivi here kana kuti kwete, asi vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuti zvinhu zvigadziriswe. Mudzidzisi Shonai vanotsinirawo kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika nyika isati yadzokera mumatambudziko seakamboonekwa mugore ra2008 apo mari yemunyika yakashaya simba zvekuti muzvitoro mange musingachawanikwe zvinhu zvekutenga.
Tikasaita quick decisions to turn around the economy tinodzokera futi kwakadaro. The health services collapsed. The education sector that on the brink now, it is also collapsed.
Mumwe vanorarama nekutengesa anaita kudzwa shumba vanoti maonero avo ndeyekuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Muchovha unotokudanzira 5,500 saka iyi bhondi hatitaridi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vatrust Chikohora vakambove mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC ndomumwe wezvematongerwo enyika vari mupolitical lectures dialogue kana kuti Pollard. Vanoti boka iri rakabatsira kupa hurumende mazano akabatsira kuti mari yemuno isaramba ichishaya simba vachitiwo hazvibatsiri nyika kuti mari yemuno ibviswe.
Kana vatoribisa ivhiri ukatoda kubisa kakandikanguvana kuzoridzosa zvinonetsa unenge vatoriuraya zvachona. Saka ngavamboedza kuita zvinofanira kuitiwa uye vanhu vamboita musoro pamwe chete tichitaurira nechokwadi zvinofanira kuitiwa.
Vasilisi Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi ndomumwe avo vanotsigira kuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Hatikwanisi kublema vamabhizimisi sezvo vachitsvaga kurarama munguva yakaoma kudai. That's why tichiona kuti pavanochaja mitengo yavo havachaji mitengo yanhasi, vanochaja mitengo yamangwana kuitira kuti vakwanise kuzoriplesa stoku yavanenge vatengesa. Sokuona kwangu paitambosendeka bhondi redu parutivi kusvika upfumi hwedu hwaterama.
Vaprosper Chitambara veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kana kuti LEDRIS vanoti
zvino matipatwanija kuti hurumende haichamukana wekushandisa monetary policy kuti inge ichiinfluenza macroeconomic policy performance uye macroeconomic development munyika. But kana muchida kukurumidza kupedza nyaya yekusagadzirana kwezvinhu nyaya yekudhola dzinobatsira ipapo nekuti inoita kuti pastich chaite mukana wekuti hurumende inge ichiprinda mari.
Amai Florence Taringa avo vanotsigirawo kusendekwa parutivi kwemari yemuno vanoti zano ndega rinoitwa nehurumende ndiro rinokonzera kusagadzikana munyika.
Chaita musoro uteme chinozivikanwa ndosati kudzokera tichinyanyopusha kuti kana tasvika panguva yakamanikana kudai ngapasashandiswe chisimba kuzama kugadzirisa situation nedambudziko rinenge rawira vanhu vese nekuti kana muzvina bhizimusi vakambunyikidzwa zvinodzoka zvikwari kwatiri vashandi takutambudzika kuti tichawanepi chekudya.
Hurumende yakambosendeka kushandiswa kwemari yemuno mugore ra2009 asi mari iyi yakazodzoswa mugore ra2018 uye panguva iyi hurumende yakatara kuti yaive neuremu hwakaenzana nedhora rekuamerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna nyika ine chiremera inorarama isingashandise mari yayo vachiti dambudziko guru nderevemabhizimisi vanoita nhafu nekukwidza mitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndiri kudzana emusengi.